This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 17, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanhu vanga vachiratidzira muHarare vachiti havadi mabond notes vanorohwa nemapurisa. Pastor Ivan Mawarire voshanyira muzinda weVoice of America muWashington DC mushure mekutaura pamusangano weAtlantic Council. South Africa inoti haisi kuzopindira matambudziko akatarisana neZimbabwe. Varairidzi veRural Teachers Union of Zimbabwe vari kuratidzira kubva kumutawatawa kuenda kuHarare voshungurudzwa nevasori nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki vezano PF. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuye kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anorwisa mvunga mupopoto nhasi arova zvakaipisisa nengo dzeboka revechidiki riri kuzvidaidza kuti tajamuka sesijikile, idzo dzanga dzichiratidzira muHarare dzichiti hadzisi kufara nekushayikwa kuri kuita mari mumabhanga pamwe nekuoma kuri kuramba kuchiita zvinhu munyika. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Nengo dzeta jamuka dzanga dzisvika zana dzaungana panosangana migwagwa inoti Jason Moyo na Julius Nyerere padzatanga kuratidzira dzichiti hadzisi kufara nekushayikwa kuri kuitwa mari mumabhanga, kunonoka kuri kuita hurumende kubhadhara vashandi vayo mari, pamwe nekuoma kuri kuramba kuchiita zvinhu munyika. Varatidziri ava vanotiwo havasi kufara nenyaya yehurumende yekuda kuparura mari yemabond notes muna Gumiguru. Varatidziri ava vanga vakatakura maruva nezvinyorwa zvakasiyana siyana, uye zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi mugabe chienda wauraya nyika. Mumwe wevanga vachitungamira kuratidzira uku vasteni zvorwadza vati hurumende yava mugabe iri kupedzera mari muzvinhu zvisina maturo kunze kwekuti igadzirise matambudziko akatarisana neveruzhinji. Vasameo wadzai avo vanove nhengo yesangano revanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union of Zimbabwe vatiwo havasi kufara nechisimba chiri kushandiswa nemapurisa kana vanhu vachiratidzira, zvazoita kuti vatsvage mvumo yekuratidzira kudare repamusoro reHigh Court mushure mekunge mapurisa avarambidza kuti varatidzire nhasi.
Hurumende yarwapa dzimugabe kuti tati mabondi notsi atimadi.
Mutauriri weta jamuka vapromisi mukwananzi vatiwo kuoma kuri kuita zvinhu munyika hakuchadi kuti veruzhinji varambe vakanyarara vachiti vacharatidzira zvakasimba kudzamara vamugabe vabva pachigaro.
Vati muzive mapurisa hamusi mhandu dzedu, tiri vamwe venyu, tiri kuitira nyika yedu.
Mutungamiriri weboka revechidiki muMDCT vaHappy Mochidziva avo vanga vari mumwe wevaratidziri ava vatiwo havasi kufara nekushayikwa kuri kuitwa mabasa munyika.
vechidiki variku brutalizwa nemapurisa.
Yes.
Vechidiki variku abductwa ne state security.
Varatidziri ava pavanga voda kutanga kufamba kuti vaende kumahofisi ebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kuti vanosiya gwaro renyunyuto, mapurisa anorwisana nemvonga mupopoto abva atanga kuvarova zvakaomarara zvaita kuti varatidziri ava vaite aziva kwake aziva kwake, vamwe vachisiya bhutsu vachitiza apo vange vachiita ushamwari nemhepo. Vamwe varatidziri vazononga matombo vachitema mapurisa anga achivarova aya. Mapurisa ashandisawo hutsi hunokachidza pamwe nekumwaya varatidziri ava nevanhu vanga vachizvifambirawo zvavo mvura inovava, zvamboita kuti zvimwe zvitoro zviri pakati pedhorobha zvimbovharwa kwechinguvana. Vamukwananzi vaudza Studio 7 mushure mekuratidzira uku kuti pane varatidziri vanodarika 15 vakuvara zvakaipisisa. Vamwe vavakuvara ava ndiva Love Moch Noputsa, vano vemunyori Mboka revechidiki muMDCT, pamwe nemutori wenhau anoshanda akazvimirira James Jemwa, uyo aendeswa kuchipatara mushure mekukuvadzwa musoro kwaaitwa nemapurisa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano rinoona nezvevechidiki reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe kana kuti YIDES vaSidney Chisi vanoti chisimba chashandiswa nemapurisa nhasi chinoratidza kuti hurumende yava Mugabe yave kutya vanhu vakaiisa muutongi.
Zvinhu zvarakidzwa mangwanana ano nemapurisa kuti kuratidzira kwakachida kuitwa nevakomana nevasikana vaita jamuka kunoratidza iko kuti izvo ZANUPF yasvika pachinhano chekuti haichakwanisi kuramba ichiteerera zvinhu zvinenge zvichitaurwa nevanhu. Yasvika pachinhano iyo chekuti yaakukwanisa kungoti chero chinenge chango vanhu vakangoungana vakada kutaura zvakati, inoshandisa chisimba chayo yes chese kuti inge ichipunza izvozvo. Asi zvinotirakidzawo kuti pare zvino vanhu vasvika panguva yekuti havachatyiwo masimba ehurumende wayo, vanhu havachatyiwo kuratidzira zvavanenge vachiratidzira.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 kuti vange vari mumusangano nekudare vanga vasingakwanisi kupa divi remapurisa panyaya iyi, asi hurumende kuburikidza nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, mukuru wemauto General Constantine Chiwenga uye mukuru wemapurisa Police Commissioner General vaAugustin Chihuri vakati havasi kuzotendera vanhu kuti kuratidzira, kunyange hazvo bumbiro remutemo richiti vanhu vanokwanisa kuratidzira murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Nkululeko Kosivanda vaudza mutungamiriri Nkomo weStudio 7 kuti kurohwa kwevanhu vanga vachiratidzira nemapurisa chatove chigariro muZimbabwe.
Izvi zvoratidza kuti aiwa vanhu vaona kuti hapasina imwe nzira yekugadzirisa nyika pane kuti varambe vachitaurira nayo government vachiratidzira vachiti aiwa kagadzirai nyika maondo yaondoka. Saka ndofunga kuti zvinova zvinhu zvakanaka zvikurusa kuti tione vanhu vemuZimbabwe vachidaro, asi tava kuda kuti tione kuti iyo government inogona kuterera uye pane zvainofunga naizvozvo here. Ipapo ndopanofunga kuti pane nyaya inini pakuti government icharamba ichiita sei. Nekuti hatisi kuziva zvekuti vanhu vemuZimbabwe vari kuita zvinhu zvakanaka kudai vachikumbira kuti government isarudze zvinhu vacharamba here vachishingirira nezvikumbiro zvavo.
Saka mapurisa acharamba achirova vanhu uye kuvasunga kusvikira riini, uyezve muri kuonawo hurumende ichiterera zvichemo zvevana veZimbabwe here?
Zvoonesa kuti tifunge kuti hurumende yeZanu ingaterere vana vemuZimbabwe nenyaya yekuti izvizvi zvaitwa neZanu zvekuti yapatsanura nyika nepakati kati aiwa Zimbabwe pava neZimbabwe yemudhorobha neZimbabwe yekumaruzevha yekumamisha. Saka kana Zimbabwe yemudhorobha ikada kumukirana nesu hatabasa nazvo isu, tinongoramba takabatana neZimbabwe yemumaruzevha. Ndofunga kuti ipapo ndo pane nyaya uye panoratidza kuti Zanu PF government inogona kunga yakagadzirira kuti aiwa tinogona kupedza gore rese tichingorova vanhu vemumadhorobha ava, nekuti vanhu vekumamisha hapana zvavari kutaura uye havasi kuzomukirana nehurumende yavo.
Dr. Mkulule Goswanda, vanga wari parunare ku London, ku Britain, na mtungambili nkomo, we Studio 7. Zvichakadaro, Pastor Ivana Mawarirevi, hashtag this flag, avari kushanyira nyika ya America, vashora zvikuru kurohwa kwaitwa vanhu muHarare nemapurisa. Pastor Mawarire, vanga vachitaura mu Washington DC, pamusangano wakokerwa nesangano reAtlantic Council.
As early as a couple of hours ago, my countrymen in Zimbabwe, today demonstrating against the cash crisis and the bond
notes that want to be introduced. Vanhu vanga vachiratidzira murunyararo asi varohwa zvakaipisisa nemapurisa kusanganisawo vamwe vanhu vakwegura. Izvi hazvifanira kunge zvichiitika.
Pastor Mawarire, vaudzawo gungano iri kuti manyepo kuti vari kupiwa mari nevekunze kuti vapandukire hurumende yeZimbabwe.
Our government, whenever we have raised certain points or whenever we've complained or whenever we try to hold them to account,
pose panenge pachiratidzirwa nevanhu muZimbabwe vanopedzisira vonzi vari kupiwa mari nevanhu vekunze kuti varatidzire. Asi zvino hazvina kumira zvakanaka munyika, nekudaro hapana munhu angade kunzwa nemunhu wekunze kuti anga achiratidzira. Zviri pachena kuti hazvina kumira zvakanaka, nekudaro vanhu vanoratidzira kusafara kwavo.
Pastor Mawarire vatiwo vamugabe havana simba rekuvadzinga munyika sezvo akambotaura mazuva apfuura.
My very presence in the United States is courtesy of citizen number one in Zimbabwe.
Vamugabe vakambotaura mazuva apera kuti ini handina nzvimbo muZimbabwe, nekudaro tinofanira kuenda kunze kana kuenda kuhupoteri. Asi handisi kuzoita izvi, ndoda kuvataurira kuti hapana zvavangaite zvingandimise kuratidzira kwandiri kuitawo.
Nasi, Pastor Mawarire, vachanga vari pano pamuzinda weStudio 7 tichita hurukuro navo. South Africa yaramba kupindira munyaya yeZimbabwe sechikumbiro changa chaitwa nemamwe masangano emuZimbabwe. Mashoko aya ataurwa negurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika, amai Maitenkowane Mashavane. Amai Mashavane vati vamugabe vakasarudzwa nevanhu vemuZimbabwe uye kana vanhu vasingavade vanofanira kuzviratidza musarudzo. Zvichakadaro, mamwe masangano akaita seCrisis in Zimbabwe Coalition anoti achaenda kumusangano weSADC mukupera kwemwedzi kuti aikurudzire kuti iedze kugadzirisa zviri kunetsa muZimbabwe. Utungamiri wesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti RTUZ nhasi wapinda muzuva retatu uchifamba netsoka uchiratidzira kubva kumutawatawa mudunhu remaramba pfungwe wakananga kuHarare. Mutauriri wesangano iri vaRobson Ruhanya vanoti kunyange urongwa hwavo hwanga hwakanganiswa nevasori vavanoti vakanga vavatyisidzira nezuro Manheru pamwe chete nenhengo dzeZANU PF, izvi zvaita kuti vange vachizofamba nedzimwe nzira dzavanga vasina kutara kuti vange vachikwanisa kutiza kubuda muuzumba vachiedza kuzonoungana zvakare vapinda mudunhu remurehwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navachere pamusoro penyaya iyi.
Zvokwadi, nhasi tapinda muzuva retatu asi mafambiro aita zvinhu haana kumira zvakanaka, saka zvativhiringidza mafambiro maererano neurongwa watanga takaronga kuti tichafamba sei tichiya kuHarare. Asi nekuda kwezvakaitika mauro zvaita kuti tikwanise kunge tichikundikana kunazotora nzira dzatakaronga kuti tichafamba nadzo tichibva kuno kuuzumba takananga Harare.
Mungataurira vateereri kuti chii chakaitika Manheru amuri kutaura?
Manheru ati kutaura ane zuro tichinge mushure mekunge tapedza mafambiro edu atakafamba kusvika kwamashambanhaka, takawanikawo tichati tizorore tiri pakati pekugadzirira kuti tizorore. Pakasvika varume vatatu vanova vasori vehurumende vakatikomberedza. Watikomberedza kudaro isu hatina kuwanzwisisa, ndobva vaenda. Ndobva takaona kuti nzvimbo yatiri nezvanga zviri kutaurika nemafambiro atiita, regai tisumbuke titsvage pamwe pekuno tinge tichizorora. Tikafamba kwemakiromita anokwana gumi kuenda paGrowth Point paNhakiwa. Tiri paNhakiwa ipapo varume vatatu vaya vakazverekana vachasvika asi vanga vawedzera pauwandu hwavo vava 6. Vari 6 kudaro vakawanika vachatora mutungamiriri weRural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure ne programs officer wapraiti mkono waka wabunzuru za shukuru wachiwa bunzuru za mairano ni kufamba kwa tibita kutimuruku fambirei maka winge imuno muzu mba chinangwa chenyu kilikutizia chinangwa chenyu ndise kubisa uru mende nechisimba.
Vanga vari munyori mukuru wesangano rerura Teachers Union of Zimbabwe va Robson Chere vari parunare vari kwamurewa ne Studio 7. Vagari vedhorobha reMasvingo vabatana nekanzuro yavo mukupikisa danho rakatorwa negurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuwere nevechidiki veZANU PF kuti vatore nechisimba nzvimbo yekupa vechidiki vebato iri pekuvakira dzimba vachiti izvi hazvisi pamutemo. Mutoro wedu enhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vagari veMasvingo vanoti havasi kufara nedanho ravakasukuwere vachiti ivo vave nemakore akawanda vachikorera dzimba kana kuti vari pahousing waiting list asi vasati vawana nzvimbo dzekuvakira dzimba dzavo. MuMasvingo chete mune vanhu vanodarika zviuru makumi matatu vakamirira dzimba. Munyika yose vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri vave nemakore vachikorera dzimba. Muzvare netsai matowo wemumusha kwamajange vanoti zviri kuitwa nakasukuwere zvinoodza mwoyo.
Haizvo zvinoshungurudza mwoyo yedu cause tane nguva almost 3 years takangomirira kuti pamwe tichawanawo pekugara stendi wedu atichatenga.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumusangano weMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vashora ZANU PF nekuda kutyora mitemo yenyika nekuda kufadza vatsigiri vayo.
Isu sevagari veMasvingo atitombodi kana kuzviwa izvozvo zvokuti mastands anopuwa vanhu vachishandisa simba ravo remapolitical parties.
Mumwe wevatungamiri wevechidiki veZANU PF Youth League muMasvingo vatalende majono vati zviri kutaurwa nevagari pamwe chete nekanzuro hazvina maturo wose uye vachaenderera mberi nekutora mastands aya.
Chokutanga ndinotenda vamugabe nehurumende yavo pakuinitiata pakuita program yekuti mastands ava anokwanisa kupiwa kunevechidiki. Tichitarisa pa land reform program paipiwa agricultural land mayouth mashoma mamwe angasati atosvika maages ekuti vava vanokwanisa kuwana nhengi vava vanokwanisa kuwana minda.
Asi kanzela weward 4 muMasvingo vaGodfrey Kuraone vati ivo kanzuro yavo haina pekupa vakasukuwere nevechidiki vavo vachiti munhu wese anofanira kutevedzera mutemo.
Isu seguta reMasvingo hatina land yekupa kune ipi political party zvayo.
Vamwe vanongorora nyaya dzezvematongero enyika vanoti izvi zviri kuitwa nechinangwa chekuda kutsvaga rutsigiro musarudzo za2018. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Gandri Maramba.
Hurumende iyo yanga yakatarisana nekuratidzira kwevashandi vezvikoro zvepamusoro mangwana inonzi yamhanya mhanya yakawana mari dzemabhonasi dzegore rapera dzanga dzisaridza piwa vashandi ava. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru weboka revamiriri vevashandi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe State University Staff Associations vaAugustino kuda kwashe mubika vanoti nhengo dzavo dzakawanda munyika yose dzawana mari dzavo dzemabhonasi pamwe nedzemihoro yemwedzi uno. Vamubika vanoti nekuda kwedanho ratorwa nehurumende rekubhadhara mari dzemabhonasi idzi sangano ravo rambomisa urongwa hwavo hwekuratidzira mangwana muHarare nemubulawayo.
Aiwa nyaya iripo ndekuti sekuona kwamaita tichikwira apa vanhu vari kufara. Isusu urongo hwatatinawo hwokumira mabasa nokungogara kudzimba hwatomiswa, hausina basa nokuti zvatachida tafa tazvowana hurumende yatipa.
Vamubika vakurudzira hurumende kuti itaure chokwadi kana paine zvinonetsa pane kuvimbisa zvaisingakwanise kuzadzisa. Vamubika vanoti vainge vatora danho rekuratidzira mushure mekunge hurumende yavimbisa kuvabhadhara mari dzavo mwedzi miviri yapera asi zvakakona ng'anga murapwa achida.
Zvazvanetsa nokuti takavimbiswa kakati wande zvinotozikanwa nenyika isi takatakuvimbiswa kuti bonus yedu ya 2015 yauya musi wa3 June haina kuya. Ikadzi yakuzoya musi wa10 June haina kuya. ikazonzi yakuya musi wa 15 July haina kuya.
Zvichakadaro sangano reApex Council iro rinomiririra vashandi vose vehurumende rinoti riri kurongawo kuratidzira kupera kwemwedzi uno richiti harisi kufara nenyaya yekuti vachapiwa mari yemihoro yemwedzi uno mwedzi unouya. Mukuru weApex Council amai Cecilia Alexander vanoti vachasangana negurukota rezvevashandi amai Priscilla Mpfumira kuti vataure zvichemo zvavo vasati vatanga kuratidzira. Kunyange hava amai Alexander vachiti vachatanga kutaura negurukota ravo, rimwe sangano reRural Teachers Union of Zimbabwe ratotanga kuratidzira. Asa amai Cecilia Alexander vanoti havana ruzivo nezvekuratidzira kuri kuitika uku.
I'm not aware, boss. They've not even notified the other council, so I'm not aware of what is happening.
Hurumende yave nemwedzi yakawanda ichitadza kubhadhara vashandi vayo nenguva izvo zvopa kuti vagare vachiramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Vari kumirira bato remaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakavandudza vari kutungamira chikwata chiri kuvabatsira mukutsvaga rutsigiro. VaTrump vakapa basa vaStephen Bannon vane dande mutande rinonzi Breitbart. Vakati havasi kudzinga basa vaPaul Manafort vanga vaine basa iri asi vachashanda vose navaBannon. VaManafort vari kupomerwa mhosva yekutyidzana neRussia. Nhasi vaTrump vanga vachitarisirwa kuitawo musangano nevanoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika kuti vapiwe mamiriro akaita zvinhu. Izvi zvinoitwa nevakuru vekudzivirirwa kwenyika yeAmerica pamwe nevanenge vachimirira mapata avo musarudzo dzemutungamiri wenyika. Aka ndekekutanga vaTrump vachirumwa nzeve nezviri kuitika. Zvinhu zvinonzi hazvina kugadzikana munyika yeZambia mushure mesarudzo idzo dzanga dziine mhirizhonga nekukandirana makobvu nematete kuti dzinogona kunge dzakabirirwa. Mutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu ndo vakakunda musarudzo idze. Nezuro vanhu vanodarika zana nemakumi mashanu vakasungwa nemapurisa vachiratidzira. Izvo zvinotevera kuputswa kwemidziyo nekupwanywa kwedzimotokari. Turkey iri kuronga kuregerera vasungwa vanodarika zviuru makumi matatu nezvisere vasarirwa nemakore maviri pazvirango zvavo. Izvi zvinonzi zviri kuitirwa kuti vanhu vakasungwa mushure mekunge mauto amboedza kupandukira hurumende vapinzwe mumajeri aya. Gurukota rezvemutemo muTurkey vaBeke Bozat ndo vataura mashoko aya. Nhasi muchikamu chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tabata Dr. Noah Manyika vanogara kuCharlotte kuNorth Carolina muno muAmerica. Dr. Manyika vanoshanda nesangano reBuild Zimbabwe iro rine zvirongwa zvariri kuita matunhu akawanda emunyika zvinosanganisira kuvaka dzimba dzine mutengo wepasi mugota reUlawayo nedzimwe nzvimbo. Chinangwa chesangano ravo ndechekukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kumusha nezviri kunze kwenyika kuti zvivake nyika nepose pazvinogona napo nenzira dzakasiyana-siyana. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Manyika pamusoro pemabasa avari kuita sechizvarwa cheZimbabwe.
Ndakakura kuZimbabwe, ndikatiza kuZimbabwe, ndikazobvawo kuZimbabwe ndakuendawo kuchikoro kunowedzera pandakanga ndasvika. Asi ndakaramba ndiri munhu anoda kuti ndiona kuti chicha ndingaita kuti ndibatsire nyika yangu. So ndozvandanga ndichingoita makore esaya apfuura kutsvaka mikana yekuti tibatsire vanhu kumusha, vana vechikoro, zvikoro zvinonidha kugadzirwa maclassrooms azvo nezvinhu zvakadaro, nekubatsirana nemapato ese panguva yeGNU year ndaibatsira kuti titsvage maprograms ekuti tipromote yavaiti National Healing and Reconciliation. So ndozvandiri ndiri munhu ari kudawo kuti Zimbabwe yedu idzokere payakanga iri. Saka ende iko pfuura ipapo ndozvinhu zvandiri kunyanya kunzwa mumwoyo mangu. So ndingati ndiwo Dr. Manyika kana vanhu vanga vasingavazi.
Tinoona kuti muri kushanda nesangano reBuild Zimbabwe. Mungatsanangura pamusoro peurongwa hweBuild Zimbabwe.
Build Zimbabwe yakatanga ari maprograms angu andaita kumakore ndichiendesa zvandaichitaura zvekuti taitsvagawo vanhu vanogona kutibatsira kuno. Toenda nemagroups kumusha vanenge vachinovaka maclassrooms. Uyezve tichitraina vana, taita maconferences, ataiti maone tribe conferences ekutraina vana. Taitanga ataiti maproblem solvers clubs. Iye zvino ndakazoti ndoda kuti ndiunze vamwe mazimbabweni patibatsire nemazano ekuti tingasvike sei sei papo pana 2018 kuti dei zvinhu zvachinja pana 2018 tichiunzwawo vamwe vanhu. So iye zvino Build Zimbabwe yave organization yandingati iri kuva kwawo nemamwe mazimbabwe ndaisiri yangu chete.
Takanzwa kuti sangano renyu reBuild Zimbabwe rine urongwa hwekuvaka dzimba muguta reBulawayo. Mungangodimurira vateereri kuti vanzwisiko zvakamira sei?
Tine mapartners kunoku vanodawo kutibatsira nezvinhu zvakaita seizvozvo. Ndo zvinhu zvinotirwadza hama yangu. Chinhu chinondirwadza ndechekuti varipo vanhu vari kuti tiri kuda kubatsira Zimbabwe. Asi kazhinji kachona chatinowanzosangana nacho ndechekuti patinozoda kuti tichizobvumirwawo nehurumende kuti tiite zvimwe zvinhu, tinowana kazhinji kachona tisingakwanisi kuzopiwa mvumo yekuita zvimwe zvinhu. Saka urongwa hwedu isusu ndewokuti munhu wese anofanira kuve aine panhu pekugara, panhu pekugara pakanakawo, panhu pekugara pari affordable. Saka iye zvino chatata kuda kuita manje ndechekuti tichiita program yachona kuti ichishanda manje kuBulawayo nekune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Asi munongozivawo zvinhu zvatinosangana nazvo on the ground kuti maprograms achona iwayo aitike. So tiri kupusha kuti zviitike. Hameno kuti zvichafamba sei, asi we are determined kuti zvinhu zvachona zvibudirire.
Tinoonawo pari nhasi Dr. Manyika muri kufamba naPastor Ivan Mawarire. Mungatiudzawo pamusoro peukama hwenyu?
Nyaya iripo ndeyekuti pane maevents akunge achirongwa nevanhu vokuno vachiti varoda kuti vanzwisise kuti what is the way forward, toendera mberi sei kumusha. Saka vanhu ivavo vakandidaidza kuti nditaure paevents avanga vachiorganiza and it so happened kutiwo ava Pastor Ivan vanga vari kuuyawo. Ndakatosanganawo navo for the first time aiyo nguva pavakauya paweekend yapfuurai. Ndinofara chose kuti vechidiki vamukawo zvino. Chinhu chinonyanya dambudziko ratinaro kumusha nderekuti tinorwisaniswa mazera akasiyana siyana. Saka hatikwanisi kuti tigozopanana mazano kuti tigokwanisa kuve neyatinoti United Front.
Vanga vari Dr. Noah Manyika vanoshanda nesangano reBuild Zimbabwe vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7. Mumitambo yemaOlympics iri kuitirwa kuBrazil, Manerano, Vamhanyi nemimwe mitambo inoitirwa munhandare ndo vanenge vari kutarisirwa kunge vari mudariro. Pane mijawo yakasiyana-siyana uye nyaya yekujamba kana kuti long jump ichange iriko makwikwi achapiwa vanhu menduru. Brittany Rees naTiana Bartoletta vekuAmerica vachange vachikwikwidzana naIvana Spanovic wekuSerbia makwikwi elong jump. Elaine Thompson weJamaica akahwina goridhe makwikwi ekumhanya emadzimai e100 meters nemugovera uye ari kutarisirwa kukunda mumakwikwi e200 meters nhasi. Musatikanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na8:30 p.m. apo tine hurukuro naPastor Ivan Mawarire veHashtag This Flag Campaign. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vanhu vanga vachiratidzira muHarare vachiti havadi mabond notes varohwa nemapurisa. Pastor Ivan Mawarire voshanyira muzinda weVoice of America muWashington DC mushure mekutaura pamusangano weAtlantic Council. South Africa inotaisi kuzopindira matambudziko akatarisana neZimbabwe. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina ndime yake mwakalele.